kwazwai muriyeZimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tinava Elvis Mugari umwe wevechidiki anita basa rekurwira kodzero dzevanhu tichikurukura nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zviri kunzi zviri kuitika munyika vamugari ndinomugamuchirai muchirongwa makadi henyu tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika
ndinofara vahove ndinotenda nekuva neni muchirongwa pazuva ranhasi nyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa nehurumende yavamunangagwa nehurumende yezanu pf inyaya inotisuruvadza zvikuru zvinotiratidza izvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kuremekedza bumbiro remutemo vatora constitution vakaiisa pasi petsoka dzavo zvinotiratidza izvo kuti zvoshuwa vamugabe vanga vari nane pana vamunangagwa musi watakapemberera tichibvisa vamugabe takapemberera n'anga yakabata mai
ngatimbobatai nyaya yematanho ari kutorwa nehurumende ekudzivirira chirongwa chekundoratidzira migwagwa vachiti chirongwa ichi chikaendera mberi kunokwanisa kuitika mhirizhonga tipo maundireni
matanho ari kutorwa nehurumende matanho anosuruwadza vamunangagwa vari kusevhaivha neyatinoti state capture vakabata vakaisa muhomu yemainstitutions akafanana nepolisi judiciary nezvimwe zvakadaro zvinorwana nyika saka hatishamisiki tichiona mapurisa nehurumende vachirambidza mdc kuti ipinde mugwagwa ichiita nyunyuto dzayo but bumbiro remutemo ukarivhura section 59 inotipa munhu wese zvake kodzero dzokupinda mugwagwa tichidemonstrata tichiisa nyunyuto dzedu kuhurumende but problem yatiri kuona ndeyekuti hurumende iri kurambidza kuti vanhu vaexercise marights avo
tichitaura so kune vechidiki vari kuhwanda nenyaya yekuti kune vanhu vari kupambwa nevanhu vari kunzi vasori seumwe anorwira kodzero dzevanhu munyika muri kuzvitambira sei
zvinhu zvinotirwadza vahove kuona vechidiki vachimbunyikidzwa kuona vechidiki vachirara mumasango vachitiza dzimba dzavo vachidisconnectana nemhuri dzavo vachindotsvaga rubatsiro rwokutsvaga kuchengetedzeka mumasango nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza basa rehurumende mukoma Mike nderekuchengetedza vanhu nezvizarwa zvenyika
tichitarisa mutemo weposa uyo unopa masimba kune mapurisa ekudzivirira zvirongwa zvakafanana nechirongwa chekundoratidzira takanzwa vanhu vazhinji vachiti havasi kufara nenyaya iyoyo vachiti nemaondero avo kodzero dzavo dzanga dzichimbunyikidzwa asi kune matare anobvumirana nemaondero emapurisa munotii nazvo izvozvo
isu vekodzero dzevanhu takanga tiri kutaura zvakare tikamboisa zvinyunyuto mupalamendi nekuhurumende tichiti mutemo woposwa unofanira kubviswa because mutemo woposa is not in line with the constitution kana nebumbiro remutemo rakabuda nevanhu mugore ra2013 bumbiro remutemo section 59 inopa vanhu kodzero dzekudemonstrata inopa vanhu kodzero dzokuita petition inopa kodzero vanhu kodzero dzokuita dzokuisa nyunyuto dzadzo kuhurumende chimwe chisina kuitwa nehurumende yamunangagwa chatatiri kutaura ndechekuti vatadza kuita alignment yeconstitution nemamwe malaws ari kudzindirira kodzero dzevanhu saka zvinhu zvinotishuruvadza isu sevarwiri vekodzero dzevanhu tiri kuramba tichiti mapurisa must be independent judiciary must be independent zvakare mitemo iyo isiri aligned with the constitution must be aligned with the constitution
vamugari pese panoitwa chirongwa chekundoratidzira pane vanhu vanorohwa uyezve kune vanhu vanorasikirwa nemari muchiri kukurudzira vanhu here kuti vaendere mberi vachindoratidzira
tinoona kuti hurumende yatinayo haina kushanduka pane hurumende yakanga iripo even kubva panguva yasmith chakaita kuti madzibaba edu naana sekuru vaende mumasango vandorwira kodzero inyaya yazvinhu zvatiri kuona nhasi inyaya yekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu saka isu tine bumbiro remutemo mukoma Mike ende bumbiro remutemo ticharamba tichiteedzera bumbiro remutemo rinoti kana tine zvinyunyuto zvedu nzira imwe chete yekuisa zvinyunyuto zvedu kupinda mumugwagwa kunyora mapetitions tichiendesa kuhurumende saka isu hatingaregi kurova gudo nekuti gudo rabata kumeso ticharamba tichipesista tine bumbiro remutemo tichiita zvinodiwa nebumbiro remutemo
aiwa takunzwai zvakanaka vamugari nguva ndiyo yadyanana tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mhuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomhara nguva ndiyo yapera ngatisanga na ipadande mtande apo pa Twitter uyezwe pa Instagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 pa Twitter nepa Instagram. Anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.